tikuramba chionekwa muongoro dzatiri kuita tikuona nyaya dzekuchisidzirana kumaruzevha uko takatarisana nenyaya yebiometric voter registration kuti mune dzimwe nzvimbo vanhu vanoita masabhuku vanoita utungamiriri hwezanu PF pamawards ndo vari kumanikidza vanhu kuti ngavavape maserial numbers emavoter registration slips. So far muongororo yedu emaripota tiri kuburisa even ratakabudisa svondo rakapera ranga rakazara nyaya idzoko dzekutyisidzirana. Mune dzimwe nzvimbo tikuona chirongwa ichi tikaramba totsvakurudza kuti ari kupa vanhu mainstructions tinoona kuti zvimwe utungamiriri wezanu PF padistrict nepaprovince. Pane nyaya yakaitika kumazuwa iko yekuti pana kanzera wezanu PF ndokunga mazviona. Patakataura naye nenyaya yekuchisidzira vanhu tikapepeta tikatoona kuti zviri kutoinkluda MP wenzvimbo iyoyo. Isu seyu Zimbabwe tikazofonerawo MP akazovimbisawo kuti achatsvakurudza zvizere nenyaya iyi. But izvezvi so far zvinhu zvatiri kungoona ndezvekungoti vanhu vese vari vangava vari kuchisidzira vanhu vari kungoramba vachingoti zanu PF ndoyatiti zanu PF chairman MP wedu ndiye atiti zvakati.
Ndinoona zvakare muripoti menyu kuti madzishe kana kuti matraditional leaders vave kuitawo zvokuchidzira vanhu zvinoitwa nebato rezanu PF. Pane zvamakamboita here nenyaya iyi yokuti madzishe ari kuchidzira vanhu vavo?
Chekutanga tinotanga tafonera angava sabhuku angava ishe tomutsanangurira kuti zvanenge achiita hazvisi pamutemo. Chechipiri tinoti nyaya dzese dzatinenge tatambira dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu tinodziindisa kumakomisheni. Komisheni imwe yatinoendesa iZimbabwe Human Rights Commission neiyozek pachayo kuvaudza kuti izvi ndizvo zviri kuitika munharaunda dzinenge dziri kumaruwa ko. Chechitatu chimwe chatinozoita isusu futi tabva mukufonera utungamiriri hunosanganisira masabhuku nemadzishe kuti vanenge vasangana nedambudziko iroro tinovakwanisira kuti vakwanise kunomangarira ishe iyeye kana sabhuku iyeye kupolice station inenge iri pedyo navo.